A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July the 13th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Round Table, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week, and some of the work being done by some women here in the diaspora and Zimbabwe to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina, chema zimai musakanganwe.
Always sine lobo mama linga kota uti uhlelo lwenu lina olukonda nelani omama alukona molesine kusukisela ngesikhathi isika 8 o'clock kusiya ngo 9 o'clock. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com loba njalo ku www.voashona.com loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages. So if you haven't liked us yet, please visit VOA Shona on Facebook, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so that you can live stream with us and join in the conversation right now. And today, as we said earlier on the Women's Roundtable, we're looking at what came out of the recently ended Women of Dominion Christian Conference, which ended in Tennessee last week here in the United States. We're also going to be looking at some of the work being done by women in the diaspora to highlight, and at home, to highlight the plight of women and girls. What are your views on the issue?
And Marv, the Women of Dominion is an annual Christian conference, as you know, that brings together women from different denominations in the diaspora, that is Zimbabwean women, to discuss faith, social, and business issues. Let's take a listen to Pastor Abigail Magwenzi, one of the pastors who visited from Zimbabwe, who also presented a sermon on the plight of women and the organization that she's working for, and just empowering women, equipping women. Those are in the Christian realm.
Let's take a look, PJ. You were there, so let's have a look at what Pastor Magwenzi has to say.
Yeah.
So what I want to teach you is a greeting, and then I'll get into my message right away.
Amen.
That's why somebody says, how are you? I wonder what I'm fine.
I'm
fine, I'm eating. Yakabuda mu fashion kudala. The woman of dominion, when somebody now asks you, how are you? You say, I am blessed, balanced, and beautiful.
That's the part that I liked most, Marvelous.
Mm-hmm.
She said when someone says, how are you?
Yes.
You're supposed to say, you're not just supposed to say, I'm fine.
Uh-huh.
I'm fine is out of debt.
Yes. What are you supposed to say?
You're supposed to say, I'm blessed.
Mm-hmm.
I'm balanced.
Mm-hmm.
And I'm beautiful.
Oh, yes.
That's three B's.
That's a good way to start our program, as you know, with the three B's, blessed, balanced, and beautiful. Wow. Over to you, PJ.
Yeah. Sikubekele phambili nginilisa njalo ukuba lethuba lokukhuluma lo Pastor Letina Jeranyama. Yena ke okhonapha eMelika ose Boston, eMassachusetts.
Mina ibizo lami kuthiwa Dr. Letina Jeranyama. Ngihlala eBoston, Massachusetts. siyabonga sibili inkosi ngoba this year ngo May sasile conference ye interdenominational women of faith and yimi engiyi leader ye women of faith and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world abanye bevele Zimbabwe abanye bevele Ghana abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee, abafazi babuya sibili and bayajabula ukuthi next year bazabuya ngoba impilo zabo zatshintsha sibili balama testimonies ukuthi uNkulunkulu wenzela izinto ezinhle. Kulomehluko ngoba lonyaka sasilo musician uThembelani uThembelani uyanceda ukuthi aba ama youth bayamthanda Stereke, so this year kwakule improvement yema youth abuya e-conference and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama-crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu bebesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe. Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu sile 1 oyabo seBoston we April 2018 and then wesibili siyabe sisemthare eZimbabwe siyalinxusa lonke leseZimbabwe ukuthi libuye emhlanganweni low and then wesithathu sabe siseJohannesburg eSouth Africa siyayibonga iNkosi.
Wahamba njani?
It's there. Coming in, tell us a little bit about what she was saying. I know we cut her off abruptly at the end there.
Hopefully she will come on the program, but she heads an organization called International Women of Faith, which she is the president of that organization, and it its members or the conference itself brings together women, international women, not only from Zimbabwe, but from even Ghana, Cameroon, even Americans, even from as far as South Africa, Zimbabwe, and Europe.
Yes, we have such, you know, a diversity of pastors that are going to be on today's program. So an interesting contribution there.
And they were also there at the Women of Dominion. So I even asked the question, do these organizations clash? Don't they clash at some level? And they actually differentiated themselves, separated themselves, but at the same time, they said they work together in conjunction. So they support each other. That's why she was there at the Women of Dominion. But at the same time, she also has another organization in which even Women of Dominion also attend.
Yes, PJ, very interesting there. Nasi muchirongwa chedu che madzimai. Panopa Women's Roundtable. Tirikutarisa mabasa. Arikubatwa ne madzimai. Mungave muri munyika. Kana kunze kwenyika iko kuno. Ku America. Takaona Shondora Pfura. Kune mbatanidzwa we Women of Dominion. Wakaitirwa iwo kugutare Tennessee. Imo muno mu America. Apo paka wanikwa zvizvarwa zveZimbabwe. Zvinobva kuma states. Siana siana vachisangana uyezve pane vamwe vakabva kumusha tanzwapo kuna Pastor Abigail Magwenzi vachitaura ivo kuti munhu wechidzimai kana uchinge wavunzwa kuti aiwa nasi Simavela Simamuka sei kana nasi Tete Mavela Simamuka sei unofanira kushandisa 3 B's. PJ imbotaura futi
3 B's.
They happy my 3 B's.
Unoti I'm blessed.
Blessed.
I'm balanced.
I'm balanced.
And I'm beautiful.
And I'm beautiful. Aiwa, machines kura mega. E saka tiri panya iyoyo tiri kutarisa zvema mamwe mabasa arikuitwa nemadzimai vari kuZimbabwe. Tinoona kuti nemugovera pachange pane mutambo wenhabvu uchange uri kuitwa iwo nesangano reRosaria Memorial Trust rinotungamirwa naamai Nyaradzai Gumbonzvanda. Regai timboenda kwavari ndataura navo PJ tisatapinda muchirongwa. Tinzwe kuti vari kuti chii.
Tinoitwa mai Nyaradzai Gumbonzvanda, ndiri mutungamiriri weRosaria Memorial Trust, ndiri kuno kuZimbabwe, uye ndichimiririra vaAfrican Union pachirongwa chekuvirira kuroorwa nekuroodzwa kwevana vachiri vadiki vasati vasvika zera. Musi weSaturday yatakatarisa ino musi wemugovera musi wa15 July, tirikufara zvikuru kuti tichange tine makwikwi ebhora revasikana vechidiki vari pasi pemakore 18. Tine matimu edu anosvika iwo 8. Tinenge tine matimu 5 anobva Mamurehwa, toita timu imwe chete yekutitungurudza, timu ichabva kuno kushanzi, uye tave nerombo rakanaka kuti tiveme timu inobva kuBelgium. Tiri kushanda isu tichifamba netimu inoti Healthy Bodies Bright Minds. Takatarisa kuti kana vana vechidiki vane utano hwakanaka, vakavhurika pfungwa, vanokwanisa kuzozvimiririra, vachizokwanisa kunge vachizvidzivirira pamatambudziko avanosangana navo akafanana neteenage pregnancy, iyo ivaya HIV marriage atiri kutaura nezvavo. Saka tiri kuda kutenda zvikuru vese vari kutitsigira pachirongwa chedu, vetinenge tine vana vanotodarika kuma300 pazuva iri nevabereki vachange varipo. Tinoda kukurudzira kuti huri kurodze kukudza mwana pautano, pane zvedzidzo zvinobuda nekuti mwana pache zvake ashande nevamwe, achibata nevamwe, asiwo vabereki varipo vachitsigira. Tinoda kutenda zvikuru mwanasikana, mwana wechidiki diki anonzi Makanaka Chikowero, akatishingisa kuti tipinde purogiramu iyoyi yeGirl Talk. Mwana weZimbabwe anotamba ari kuWisconsin, ane makore ari pasi pe13 years.
Tinoona munoshandisa zita rekuti Rosaria Memorial Trust, zvinorevei izvi?
Tichishandisa Rosaria Memorial Trust tiri kurangarira mabasa akaitwa nambuya Rosaria vakararama ivo kubva kuma1923 vakazosvika muna2006. Vakanga vari mbuya vakadzidza kusvika grade 3 yavo, vachizosiya chikoro vachiroorwa vachiri mwana mudiki, asi pakukura kwavo vachirera mhuri dzavo kusanganisira neni semwana wavo yogotwe, vaikoshesa zvikurukuru kuti vana vavo tikwanise kuwana dzidzo. Chero vaigara kumaruzevha kumaruva vachitamburira nyange munguva yehondo, asi vaikoshesa zvikuru kuti vana vaende kuchikoro. Vaimirawo pamakomiti ezvechikoro, uye vakanga vasingarovhe kumasports. Vakanga vachizvikamwa sambuya vaikurudzira masports, sambuya vaitengesa nzimbe dzavo namabhanana, asi mbuya vaizoimba vachikuzviridza kuti vana vange vachifara, uye asi vachinyanya kuti vana ngavapase vari muchikoro. Saka takaona kuti isu setrust yeRosaria Memorial Trust tave nemakore 10 years tiri in existence, tichishanda tichibatsira nharaunda, tichibatsira vechikoro, tichibatsira vanorarama neutachiwana hweHIV. Saka taona zvakakosha zvikuru kuti pa10th anniversary yedu tiitewo chimwe chinhu chinorangarirawo mabasa iwayo aitwa nambuya Rosaria. Mwana anogona kunge asinganyatsokwanisi muchikoro, hazvisi kuti idofu, asi kuti ane humwe uzivi hwake neunyanzvi hwake hwaanawo. Saka masipotsi anotibatsira kuti tisimudze unyanzvi huri muvana vedu hwakasiyana-siyana. Tiri kuitira tonamendi yedu paMurehwa Center Pawiri paHurungwe Secondary School.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kuna amai Nyaradzai Gumbonzvanda veRosaria Memorial Trust vachitaura nesu vari kwaMurehwa, vachitaurawo mabasa avari kuita sezvo nhasi tati timbokurukura mabasa ari kubatwa nemadzimai. Mungave muri imo muno mudiaspora muno muAmerica, tiri kunzwa tambonzwa kwanga kune vana mufundisi vechidzimai vanga vane musangano mukuru wanga uri kunzi iwo Women of Dominion Conference. Taita rombo rakanaka, tine mumwe weavo vanga vari kumusangano iwoyu vari panhare. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, amai Posha Kandemiri.
Aiwa, tinotenda maita zvenyu, makadi henyu.
Aiwa, nau taakupindura nezvatakadzidziswa, zvandadzidziswa naCCPJ. I am bold, beautiful and balanced
saka and blessed
chaizvo and the how part is for God to take care of
aiwa chibve mangoti tsananguro kuti iro sangano re Women of Dominion rinoita mabasa api
sangano re Women of Dominion International musangano wemadzimai anobva kuZimbabwe watingati mubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe Patino sangana kamwe chete pagore muna June and oro July depending nema desserts nenge tawana for 3 nights starting from a Thursday tichizobva muswe sand patinenge tichiparidzirwa nema generals kana kuti ma pastors kana ma reverend anenge achiparidzira during that time nemutauro wedu ungave shona kana kuti chindevere takaona zvakakodzera kuti madzimai emuZimbabwe kumusha taienda kumasangano kwataino spend a time tiriko tichinzwa shoko asi tauya kunoku pastor president wedu anonzi Pastor Marvelous Ngrove akaona vision yekuti madzimai ekuZimbabwe they were missing out on what they used to do back home saka vakafunga when she saw that vision she came up with this saka isusu ndo patino sangana and this year was our 6th year saka sangana ku Nashville ku Tennessee
mungati imi zvii zvakabuda kumusangano uyu zvingakomborerewo vamwe madzimai akateerera pari zvino
patanga tiri kumusangano uyu taifamba netimu yekuti Jehovha mufudzi wangu inowanikwa kuna mapisarema 23 vatauri umwe nemumwe aisumudza timu iyoyi achikurudzira madzimai nevamwe vose kuti pakurarama kwatinoita nguva dzese Jehovha mufudzi wedu vachiburitsa zvakare kuti isusu takakomborerwa kana kuti takaita mhanza takakwanisa kuuya kuno kana takakwanisa kuenda kumhiri kwamakungwa nekuti musangano uyu vamwe vanotobvawo kuCanada kuUK kuAustralia kuZimbabwe zvekutoti this time mutauri wedu akanga ariko akanga ari guest speaker wedu ndi Dr. RF Utaunashe ndovanga vari guest speaker taitoriwo zvakare nemamwe maspeakers akasiyana siyana akaita sana Pastor Abigail Magwenzi Pastor Mary Moyana Reverend Mudambanuki my Evelyn Tembo Pastor Chakanyuka tikakomborerwa zvakare nemukomana wechidiki akauya anonzi Tembalami ndiye aitiimbira zvakare kupraise tanga tina futi vamwe pastor vanonzi Pastor Faith Dengu nevamwe vanonzi Pastor Josephine Masuka just to mention a few of those who were there but hatakakomborerwa zvekuti hatine mapastors akawanda nemapastors wise anga akawanda izvo akauya kuzotikuta kuti tiite musangano wedu iwoyu
saka musangano uchange uchiteera uchaitirwa kupi
musangano uri kuteera uchaitirwa kuMaryland kunzvimbo inonzi Taff Valley iri muEllicott City uchatanga musi wa14 June kusvika musi wa17 June 2018
vanenge vachida kupinda musangano uyu vanoita sei nekuti vamwe vakateererawo vakabatwa nezvidobidobi zvatiri kuona pana pataona Pastor Magwenzi vachitaura vachiparidza uyezve tine mamwe mapasta achange tichiratidza mavhidhiyo avo vanokuwanai kupi
okay tisati tataura ipapo just to also mention kuti ivo vanoda kuuya vanyatsonzwisisa kuti Women of Dominion who are we ndichataura nemuchirungu kuti ndikwanise kubata nguva kuti we are a Christian based non-denominational or church affiliated organization we focus on empowering equipping and motivating Zimbabwean women in exercising God-given power authority and dominion in the foreign lands where we live
Aiwa tazvinzwa vanenzeve vanzwa. Chitsanangurai pavanokuona ine kuti tinoona kuti nguva yedu yadyanana kwamuri mamati muri kuti pa 20 minutes.
Vanotiwana pa website inoti www. Women of Dominion International.
Aiwa, tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Amai kandemiri manyatsotsetsemura kuti aiwa mabasa amuri kuita ndeapi sesangano tinokutendai.
Maita zvenyu.
Ehe.
Yeah.
PJ tinenge tine vamwe munyarikani vatiwo vane nguvo futi yavo yadyanana chibva mapinda.
Yeah. Ngingakai esimnxisileyo. Ohloniphekayo okusekhona ecingweni okwamanje wothi ngithi kafukafu amavelasi kancane ngoba vele ngibe so excited ngakhohlwa lokuthi sikhuluma ngani namhlanje ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi sikhuluma ngani namhlanje sikhuluma ngenhlanganiso ezehlukeneyo ezabomama ezaba abangamakholwa esiKristu abayenza imisebenzi ehlukeneyo yokuhlomisa umama ukuthi abe laye azwakale abonakale lapha khona kungaba kusemsebenzini kungaba kusekukholweni kungaba endaweni lapha khona kumele abe yilight kumele abe yikukhanya lapha akhona yikho ke sibe lomhlangano khona lapha eMelika owenhlanganiso ebizwa ngokuthi Women of Dominion kodwa ke lapha enhlanganisweni le ngiyabo mama abadabuka eZimbabwe asebehlala eAmerica kodwa ke inxusa abomama bonke abasuka emhlabeni jikelele bangabe basuka eEurope bangabe besuka eSouth Africa bangabe beseZimbabwe kodwa ke babuthanisa umhlangano lo uyabuthanisa abantu bonke bona lawo ikho ke lonyaka babe lom ohloniphekayo okade khuluma okade vele eZimbabwe uDr. RT Utaunashi ikho ke ukuze sizwe okuningi njalo ekuhambeni kohlelo sizadibana lokuthi engxenye omanye abanye omama kumbe abanye abafundisi sizakhuluma lawo bazakhuluma njalo ngenhlanganiso ezabo ezichiyeneyo ezehlukileyo ku Women of Dominion sike sezwa laphana okhokhela ihlanganiso ye-International Women of Faith uDr. Jeranyama kodwa kakhathesi wothi siyamukele ngenjabulo enkulu ngezandla ezimhlophe upastor Chakanyoka siyakwamukela kuhlelo
oh ngiyabonga
ye yeah. Wena ke
unga I can speak Ndebele but I would prefer to speak in Shona.
Okay. Ungathi kamfu ngamafichane nje and then ubususiya esishoneni la sesikiweni.
Oh, uthinkhweme ngesindebele.
Yeah, ngamabijana nje kuphela.
Kuba phakathi kwenhlanganiso enje. Mina ngithandaza ngise New Covenant Apostolic Ministries which is iseZimbabwe le England, but ngathi ngiyobuya lapha eAmerica ngise Heritage Christian Church. So ngaba lokuthaba okukhulu ukuthi sesihlangene singabomama sifundiswa izinto ezithiyeneyo and inhlanganiso leyo ayikho ukuthi ilabantu bonke kayikhethi ukuthi usonta esontweni yipi and iyathi siyenza ukuthi sibe ngabomama abakwanisa ukusebenza sonke so omunye lomunye uyaba le responsibility ukuthi uyakwanisa ukuthi uyenze into lisebenza lingama lizinhlanganiso ezichiyeneyo and ngiyabonga kakhulu ukuthi inhlanganiso leyi iyasinceda thina omama ngoba siyakwanisa ukuthi sibe lokuphakanyiswa even nxa ukuthi sivela ezinhlanganisweni ezichiyeneyo ukubamba nakwakhona kuyayenza ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ubanjwe
Ngohlonipho ye.
Ngohlonipho.
Ophakanyiswe njalo.
Yebo. Ngiyabonga.
Yeah.
Ei aiwa tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kufara momboti tauroma mwe mabasa amuri kuita imi imo muno mu America angadewo kuti vamwe vari kumusha vakateerera madzimai pari zvino angadzidziwo kubva kwamuri.
Ini ndeta mabasa akawanda basa rangu riri nesi ndiri kunzvimbo yenesing ndomboti ndosangana nemamwe maboka efinance ndakasvikoitawo insurance inonga ichizobetsera kuti kana in case kukaitika chimwe chinhu kuno munyika dzinoidzi togona kuti tive covered kumusha chitsuna chemunhu chiuye takagadzirwa zvinhu zvese zvakabatsana pana kuti tirambe tichiita magofund ndozvoti zvekare ndoita futi Aloevera forever living product. Tine chishuvo chokuti takazvarwa takabva kunyika ine zvinhu zviri organic. So totoona kuti moyo uri kushuvira kuti dai taramba tichiita zvinhu zviri organic, tichiita ushumiri uku tine simba futi mumiri yedu. Ndoda kutaura futi kuti pandakapfuura kuEngland ndati ndauya kuno pandakasvika kuEngland takaita inonzi Women's Network boka iroro ranga riri registered riri non-profit organization raitibetsera kuti taibatanidza mapepa edu tichiita maproject proposal so zvonge tichibetserwa nevana vedu vese vaigona kuti tivatengere macomputers taigona kuti tiite zvinhu zvakasiyana-siyana ende pairatidza kuti tikanga tangoita maproject proposal pane madonors akawanda anoda kuti abetsere vanhu vanonga isusu nevana vedu nokuti kune vamwe vakasvika kubetserwa ipapo kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinonga macreshi kusvika vava nenzvimbo dzavo dzinoita maactivities
muchidimbu tisati tati bhai bhai zvedu motaura kuti vanenge vachida kuziva vachida kushandisa mataura kuti munoita zvefinancial services zvekubatsira vanenge vane vachida insurance kuti kana hama ikazoshaya voitumira sei kumusha nekuti zvechokwadi magofundme anenge ati wandei uye zvechidzidzo chiri kunyanyotaurwa ichochi kumadzimai nyanya kuti munhu wechidzimai gara wakagadzirira uri kusvondo ikoko fungawo kuti pane zvimwe zvinogona kuitika muupenyu ushandisewo zvamuri kuita izvozvo vanokuwana ikupi
vanondiwana ku 214-607-5860 ofisi yedu iri muna Koi na 635
aiwa tinotenda tichazonyora ipo pano pawebsite muve nezuva rakanaka
otikamfunga mafichane ngohlelo lolokuti siyekele iGoFund ngesindebele engxenye abanye bangathanda ukuba kwazi
silama schedules kule schedule okuti uyaba le contribution esuka from 5,000 to 35 so it depends on your age ukuti ulaminyaka emingaki so ungaba le minyaka emilutshwana la uyabhatala imali elutshwana so si-under ikhampani okuthiwa yi-Everest i-Everest iyakulungiselela ukuthi uyabubhadala every month mbitshana mbitshana ngesikhathi sokuthi kunjengokuthi kawukwanisanga ukuthi ufike to the last final to the last moment ukhonapha ungaya eZimbabwe ule mvumo yokuthi uthathe imali enjenge-2,000 for your medical expenses ungathiwa wena usuhambile usufile then within 36 to 48 hours i-check yakho bayayithumela straight eZimbabwe anywhere even Bangladesh anywhere so mina nginje ngile yami I'm getting up to almost 60 years now but I'm paying like $58 a month in case I die everything is set up yasathi isidumbu sami basifake straight ekhaya
ekhaya
bayaqala ngokuba ngiyakwanisa ukuthi ngithi linginike 2,000 ngifuna imali yamaphilisi kungathiwa sengihambile within 34 or 48 hours imali yami iyabisikhona kunabanye ababebhaliwe ukuthi ngubani ozatake over in case something happens and even lapha sekisikwanisile ukuthi abanye ngilo munye usisi engamncedayo usisi low kalazinini khonapho wathatha nina lo mntanami ukuthi sibe ngama-beneficiary akhe ipolisi yakhe ulayo ababuyayo babebuya nje bozokuthi sikhalisane siyenzeni but everything will be done by Everest
aiwa apije nhasi tine manyukunyuku eprogramu aiwa tinotenda chaizvo
ngemanga
muinesu
it doesn't matter even umuntu ule cancer kumbe ulani kuyadependa ngokuthi uyakwanisa ukuthi ubhadela malini iyakhetha oyifunayo wena
Mm-hmm. Yeah. Mm, aiwa, thank you so much, mama. PJ, tinenge tine mumwe munyarikani wedu tina amai nyaradzai Gumbo Nzwanda. Amai Gumbo Nzwanda, muripo here panhare apa?
Hongu ndiripo makadini.
Aiwa, tiri wadi zvedu. Chimbotitsanangurewo titamboenge taridza nhare taridza interview yatamboita, asi kune avo vangade kuuya kune mutambo wenyuyu, zvakakosha sei kuti vana vechidiki vawanike vachipinda mumitambo iyoyo? Unenge uri kupi?
Tiri kuita mutambo wedu wenhabvu wevanasikana, vasikana soka tournament yedu. Tiri kuitira pamurehwa center pahurungwe primary school. Tine magirls clubs anobata maschools anopinda ivo 5 mamurehwa. Toita imwe chete iri kubva kuno kushamba kumfurudzi then kubva kuchitungwiza. And we have a guest club, a guest team iri kubva kuBelgium. Chakatikoshera kuti vana vanofanira kukura vane utano, pfungwa dzavo dzichivhurika vachikwanisa muchikoro. Asi zvikuru tichinyanya kuona kuti vasikana vechidiki vava vari pakati pemazera 15 kusvika pa18 vakapindawo mumitambo yakaita senhabvu nemimwe mitambo, zvinoita kuti vagare vane zvavari kuita vachizorega kunyanya kupinda matambudziko atiri kusangana nawo mazuvano. Akafanana neiwaya ekuti vana vari kuita pamuviri vachiri vadiki kana kuti vari kupinda muwanano vachiri vadiki. Asi tiri kukurudzira zvikuru kuti mitambo iyo inoita kuti vana vakure panjere dzavo, vachidzidzawo kuzvimiririra nekutamba nevamwe, asiwo zvichiunza mukana wakanaka wekuti vana vawane nguva nevabereki vavo nevanhu vemunharaunda.
Aiwa, hatisi kunyanya kukugarisai zvedu panhare nhasi, nokuti tine madzimai akawanda muri paline up nhasi. Nekuti konga kune musangano mukuru wanga uri kuitwa imomuno muAmerica kuTennessee, uko kwaive nevafundisi nevamwewo. Saka nhasi tirikungoti apabati apabati tipe munhu wese mukana wekuti vataurowo zvavari kuita uyezve kuti vangakurudzire sei mamwe madzimai. Muchingoti muchidimbu, zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai vane vana vavo vanoda kupinda munyaya dzezvemitambo? Nokuti pane zvimwe zvamataura zvandifadza kuti havasi vana vese vanonge vachigona muchikoro, asi mumwe anogona kunge achigona chimitambo. Zvii zvamungataurawo selast word yenyu musati maenda henyu?
Tiri kuRosaria Memorial Trust, uyese kubata kwandinoita ndiri kuAfrican Union. Tinokurudzira kuti mubereki wese azive kuti mwana akazvarwa ane matarenda ake. Mumwe mwana anogona kunge achigona muchikoro, mumwe anogonawo kuimba, mumwe anogonawo mitambo, kumhanya kana nhabvu nezvimwe zvakadaro. Saka sevabereki, tsigirai pamunoona kuti apa ndo pane unyanzvi hwemwana wangu, tosimudzira unyanzvi ihwohwo uye kuti tichihupembedza. Saka tinoda kutenda vabereki vakaita sambuya Rosaria vaitisumudzira paunyanzvi hwedu, uyewo vabereki vakaita sevabereki vamakanaka Chikoero, kamwana kadiki kane 13 years vanosumudzirawo nyanzvi yake, unyanzvi hwake semwana anotamba masipoti iwaya ebhora nekutivini.
Aiwa, tinokutendai amai nyaradzai Gumbo Nzwanda, asi zvatiri kuona panapa zvinotanga tatokudedzai kuti pasta
nyaradzai Gumbo Nzwanda.
Saka ndofunga iwedhi remangwana kuti mangwana tazoona maamai
mamufundisikadzi
neminamato varamba vachitisira minamato nekuisa minamato kumhuri dzedu nekuvana vedu vechidiki.
Aiwa, vanozvinzwa maita henyu, muve nezuva rakanaka mai Gumbo Nzwanda.
Zvakanaka.
PJ, over to you.
So kulo mlalelo khona lapha unkosikazi nyaradzai Gumbo Nzwanda apa bese bemfake njengomfundisikazi, ikanti ke yena akasiwo umfundisi, into ekade siyihleka. Kodwa ke hayi kungasenani, yena ke wekhuluma ngenhlanganiso yakhe eRosaria Memorial Trust, le inhlanganiso ayibhombayo yena ngokwakhe ekhumbula umamakhe. Yena ke vele usebenza ukuqhuqhuzela amalungelo abesifazana, ikakhulu amantombazana ukuthi bengendiswa besesebancane. Ikho ke siyakwamukela kuhlelo lwethu Dr. Jeranyama.
Ngiyabonga.
Ungathi uke wakhuluma lapha nge-International Women of Faith. Sesifuna ke kathesi ukuthi khamfukamfu ngamafitshane ukusebenzelana eliwenzayo linake abe International Women of Faith le Women of Dominion International.
Yeah, I women of faith, uhlangano kwabo mama abavela emazweni amaningi. But women of dominion in bathanizwe emazimayi abavela eZimbabwe. But siyasebenza sonke sisupportana ama project ethu ama conferences siyasupportana ngoba sonke sebesi sifuna ukuthi khona omama babe kwazi uNkulunkulu bathandaze babali iBhayibheli baphile njengamaKristu ezindlini zabo.
Ye kuyini okukuhlabe inhliziyo sibili emhlanganeni waseTennessee eNashville?
Hayi, ngathaba sibili ukubona umama wethu Dr. R.F. Townashe esifundisa ukuthi thina njengabomama singama precious stones, ukuthi umuntu ongumfazi ule value, ule potential ukuthi sisebenzise izandla zethu sihlale kuhle labanye, and futhi ukuthi uNkulunkulu uyathanda omama, ufuna ukuthi siphumelele.
Yeah.
Mm-hmm. PJ, maybe let's just take a look at what some of our followers are saying on Facebook, because we have people actually commenting nezviri kutaurwa nana mama vari pa pachirongwa chedu nhasi izvezvi. Regai timboverenga zvavari kutaura. Tina Sech Mata Makaza ari kuti tinotenda. Cassandra Sibanda ava anyora iye address ye kuchaitirwa Women of Dominion munguva inotevera muno muVirginia. Abva vaisa link, saka kune avo vari kuda kuuya ndo muchawana link yedu ipapa paVOA Shona. Tina sisinyaradzai Gumbonzvanda vari kuona nesu. Tine vamwe vari kunyorazve vachitotaura kuti aiwa tiri kunyatsoteerera, tiri kunzwa, tiri kukomborerwa. Ndo zviri kubuda ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Uye kune avo vakateerera, kana muchikwanisai dzvanyai pakanzi she tione takawanda. Uye zvetiratidzei kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete, modzvanya wayo malove kana malike kuti tione kuti tiri kunzwika here. PJ, over to you. Handisi kuzoti pane vamwe here vaungade kuverenga vanyora paFacebook page yedu. Tichingovachingamidza. Tiri kuona pana Desmond Chimungiza ari kuti sisimavhi. Aiwa makadii mukoma Desmond. Inini I'm bold, beautiful and balanced.
And balanced.
Talk more serious. Mangwanyara ari kuti zvakaoma, handisi kuzoti aomerwa nei. Aiwa pano pane mapasta nhasi mukoma mushanamatirwa. Simba Matari ari kuti thanks Reverend. I think kune vamwe vanga vari pachirongwa. Sech Mati Makaza ndiye anga ari kunyora kuti akaomerwa. Saka Lucy Ndongwe Chikoira ari kuti I say well done for recognizing the girl child. Ndofunga ari kutaura nezvanga zviri kutaurwa naamai Gumbonzvanda. Toenda kwauri PJ.
Nyila oke seko wabhala but nyalikutaza kuti lihambe ekasini letu ele VOA Ndebele kuFacebook, liyekwenza like kumbe love, laneli kumbe licho kuti okay, you are watching with us, kumbe liyabona uhlelo lwethu lapho esikhuluma khona ngenhlanganiso ezehlukeneyo zabomama ezokuhlomisa omama ukuthi labo bazwakale babonakale phakathi emphakathini. Silazo ke inhlanganiso ezimbalwa esizike zakhulunywa ngazo khona lapha kuhlelo lwethu, kule International Women of Faith, kule Women of Dominion, kule Precious Stones ekade khulunywa Dr. Jeranyama Katesi ekhokhelwa Dr. Utaunashe waseZimbabwe okade ngumhlonitshwa emhlanganeni omkhulu Women of Dominion. What is buyele kuye uDr. Jeranyama?
PJ, maybe hold on a little. We have some another pastor, so let's just take them quickly, then we'll come back to Dr. Jeranyama. Pastor Faith Dengu, makadi yenyu?
Tiripo, makadiwo zvenyu.
Aiwa, nhasi panapa we are blessed and highly favored. Zvechokwadi, kwese kwatirikungotarisa kuna pastor ningi. Titsanangurirewo imi mabasa amuri kuita imo muno mudiaspora, uyezve kuti makaona sei musangano weWomen of Dominion uchangobva kupera.
Okay, muno mudiaspora pandakauya ndakangoziva kuti ndichibva kuZimbabwe muna 2015, ukasatsvaga pekushumira unoparara. Saka ndakauya muno ndobva ndaforma boka remadzimai vari muno mudiaspora
vechidiki vanenge vari kuda kurasika paidentity yavo. Takatanga kudzidzisa kuti chii chinonzi kunamata. Saka tinosangana pamaline inonzi Faith Compassion House. Takatoregista, tinonamata nevasikana vechidiki, tinovadzidzisa kunamata. Vasikana vari muno mudiaspora vanosangana nezvakaoma. Saka ndozvatinosangana nazvo paline tonamatira. Kumusha tine inonzi Rutendo Compassion House. Inonamatawo zvakare vari kumusha, iri kuranwa nemwana wangu anonzi Brenda Tamari Viriri. Saka zviri kufambirana mberi. Muno ndakasvikosangana neshamwari dzangu dzinoti Pastor Marvelous Nzovu na Pastor Letina. Ndovakandi encourage kuti aiwa mune woman of faith, mune dominion. Ndobva ndangoti muhistory medu unotozikanwa newavakabva nawo. Saka ndakatora madzimai aya ndikaivaisawo padhuze neni. Saka ndinofamba nawo ndakamirira Faith Compassion House muno mudiaspora.
Saka munowanikwa kupi? Pane vamwe vari kutokanda mahatsi nemalike apa vada kubvunza kuti munowanikwa kupi, nekuti chokwadi pane vana vakawanda vari kurasika mudiaspora. Munowanikwa kupi?
Okay, ini ndinowanikwa kuCalifornia. Ndiri kunonzi kuSan Diego. But each state tine vana vedu vakatimiririra. KuColorado tine anonzi Joseph and Ruvimbo Mashapure. Kuno zvakare kuSan Diego ndina Farai Mtiniri and Sarah Mtiniri. KuOxnard kuno zvakare kuCalifornia ndina Kudzai and Munashe Shirichena. And then kuNorth Carolina ndina anonzi Faith Shambamuto. KuDallas tina Fielda Mwenje. KuSouth Africa tina Faith na Bela. Vakati one day mastates ese, maybe aningavapedze zvavo. Vanomiririra chikwata chedu cheFaith Compassion kana kuti kurutsendo.
Aiwa, tinotenda. Mombobata yenyu makadaro. Vamataura semento wenyu atoripo ipapa pa line Dr. Letina Jeranyama. Munogona kuti vakwazisa. Zvakanaka kuti umbonzwawo munhu achitaura nezvako mune zvakanaka usiri kuziva. Kuvakwazisa izvenyu varipo ipapa panhare.
Prof, ndinokukwazisai muzita raJesu.
Makadii munhu waMwari, tinotenda nebasa ramuri kuita muchikurudzira vadiki.
It's my honor to have you muri paline zvakare.
Aiwa, tinotenda.
Tomboenda kuna Dr. Jeranyama. Tiri kunzwa mabva mataurwa musiri kutozviziva. Kuti makakwanisa imi to be an influence mune upenyu hwemumwe munhu. Chii chamungataura kune mamwe madzimai akateerera pari zvino, nyanya vari diaspora, panyaya iyoyi yekuti munhu awanikwe iye ane kereke yaanoshumira ari?
Kana tiri kunoko, usually kana tichibva kuZimbabwe tinenge tiri on fire touya kuno kudiaspora. Munhu achanamata achaende kuchechi. But kuuya kunoku it should be a blessing. And mukadzi wese, God has put something. There is a potential. If kumusha wanga uchiita izvozvo, wanga uchida ukauya kunoku continue, because you are the planting of the Lord kunoku. Mari does not create munhu asina gift. Kana une gift yako kunoku, kune vamwe vane gift yekuimba, kune vamwe vane gift yekukurudzira, kune vamwe vane gift yekunamata. Usanete, tanga kuita something about it, uve involved. Ovunza vamwe vari kunoku kuti vanhu vakuenza njani lokuti lani ukontinue nesezvanga nekuenze kaya.
Aiwa, haya nhasi tiri kukomborerwa. Chokwadi, tiri kuwana isu vana mai mfundisi vakati wandei pano pachirongwa. Saka tichangoti gaga tomboti tombokusiyai toenda kune vamwe kuti tinyatsonzwa kubva kune mativi mana imo muno mudiaspora nekumusha. Saka tinokutendai Dr. Letina Jeranyama kunge manga muri pachirongwa.
Hambi ngicela achiye inkutazo ngaipa kulavo omama abangaka ngeni kumanyano wabo mama abakhulekayo bebona bezibiza ukuthi ngamakholwa esiKristu.
Ye, kuyebe kukuhle bomama ukuthi sihlangane
kuma prayer line, kuma conferences ukuthi sithandaze ngoba lapha diaspora izinekhaya sometimes izinto ziyabanzima but nxa ulabanye bakho siyanceda ukuthi sifome ama-groups sithandaza sibalile zika uNkulunkulu siyasinceda ngoba lapha emhlabeni kulezinto eziningi ezifuna ukuthatha isethu but konke sikwenzayo iBhayibheli ithi seek ye first to the kingdom of God all these things shall be added unto you. Even sisekhaya khona ngapha eZimbabwe singakhohlwa uNkulunkulu. Let's seek the kingdom of God first. Sihlangane labanye omama ukwenzela kuyasiqinisa ekupheleni kwethu.
Yeah. Hayi, mbongile kakhulu. Ah, ube lelanga elihle, Pastor Jeranyama.
Ah, nami mbongile, siyabonga.
Yeah. Wathi ngamukele uNkosazana Sisa Ncube. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo, linjani?
Hayi, ngiyaphila mina. Ubukhona emhlanganeni omkhulu wo Women of Dominion Nashville, eTennessee. Wena ke utholeni khona ngale? Ubuya uphetheni?
Umhlangano kumhlangano omuhle kakhulu. Mina into enkulu engisuke ngiyithwele that really touched me, sorry ngizahlanganisisa iNdebele ke manje. Abantwana abantwabethu abantwabethu baperformance really very nice performance. So into enkulu engayithathayo mina labantwana abancane ngakhula ngumntwana oya e-church, you know, every Sunday kwaku, you know, it was a must ukuthi ngihambe e-church. So nxa sesilapha e-diaspora abantwabethu basuka balahleke. So umhlangano lowu wangivula amehlo ukuthi sure abantwabethu kumele bakhulele esontweni zethu esi, you know, esasikhulelayo. So i-Women of Dominion it's an opening eye for us young mothers to make sure ukuthi abantwabethu siyabakhulisa kwi-environment yokuthi bahamba e-church bazwisise isizathu sokuya e-church njalo lokubafundisa ukuthandaza.
PJ Regate mboenda kune imwe video nekuti wanga wakatora mavideo akati wandei. Timbonzwa kune imwe yemavideo aripo akatorwa iwo ku Women of Dominion. If we can go to one of the videos that was taken. A new one because there are few in there. So Regate timbonzwa kune dzimwe dziripo. PJ ndokunzwa kuti panenge pane ka issue mbijana rigaiti mbotaura na Pastor Dengu muchiripo here panhare.
Ndiripo.
Aiwa Pastor Dengu, saka rigaiti tirikunzwa munhu wese ari kutaura kukosha kwakaita kuti vechidiki vawanikwe ivo vachikudzwa munashe. Zvii zvamungataurawo kutsigisa vana amai vari kudiaspora pari zvino? Pamwewo havasati vatanga asi nekunzwa kwavari kuita zvamuri kutaura izvi vangadewo kutanga kuita zvamuri kuita imi, vanotanga sei?
Isusu tiri kuti isu kana tikamhanya nange mutangi pane watinofanirwa kutambidza chimuti. Saka vasikana vedu vechidiki vari kuwanikwa ndo vatichatambidza chimuti kuti vamhanye naro vhangeri. Saka tiri kuvakurudzira kuti tinoziva kuti kana tiri munyika yavatorwa zvinonorema, asi ukabatana nevamwe uchinamatirwa nemadzimai vechikuru vachiripo, mukana wako wekuti usumuke uonese chipo chawakapiwa naMwari. Saka tinovakurudzira kuti kumadzimai ari kuDominion, ivo vana Pastor Jeranyama she's a professor, vanogona kudzidza kuti vari kumbozvifambisa sei. Saka ngavanoendawo vanovabvunza prayer line yavo inopinda nguvai. Isusu tine prayer line yedu, ndinogona kuzokupai namba yacho kekupedzesera. Faith Compassion inokurudzira kuti kana wanamata wodzokera kuchechi yauri kunoshumira unoita mudzimai yakakwana. Zvinovakurudzira kuti vajoine uye vavimbe neshoko raMwari. Ndoda kukusimbisai kuti mushoko raMwari rizere neminana. Rikangotaurwa chete kana kunzi the Lord is my shepherd, kana kunzi rikangonzi Jehovah ndiye mfudzi wangu, iroro shoko iroro rinosumuka rine simba, richinobatsira vanorwara. Same word
richinogadzirisa muchato wakuda kupara richinopa munhu keria richinopa munhu zvakasiyana siyana saka mushoko ramwari muzere neupfumi usingaonekwe nemaziso enyama tinokambi kuti vana vedu vari mudzaisora musashupika vana mai venyu vazere neunyanzvi hwekunamata pederai pedyo nesu munamate pamwe chete nesu muchiziva kudzoka kwajesu
aiwa mombobata makadaro PJ maybe tomboenda kuna mainyube
I might have to suggest that she speaks in English. As a young mother, as a Zimbabwean, who now lives in the diaspora, what word of encouragement would you give to other young mothers like you? From what you gleaned from Women of Dominion.
What I can encourage young mothers is, going to conferences like Women's Dominion, you meet, older women that have been, in church for decades and that know the Lord, that have a lot of lessons that can be passed along to us, as well as these lessons we can pass them along to our children. You know, the older women have a lot of wisdom. And this is what I took as well from Women of Dominion, that, there's a lot of things that we learn that we can also pass along to our children.
Aiwa, vanenze vevanzwa PJ. Tombodzokera kuna mai Pastor Dengu. Nekuti aiwa nhasi nhare dzachona dziri kuta dzichimboenda dzichidzoka saka tadzoka kwamurizve Pastor Dengu tombobvunza kuti ivo vechidiki ndapi matambudziko amuri kuona avari kunyanya kutarisana navo imo muno mudiaspora
ndinoona kuti izvo vanowana pressure because vanhu vekumusha vanofungidzwa kuti mwana wedu kana atongo kuamerica dhora raakuwanika saka vanoti pressure yekuti hama dzekumusha dziri kuda chekudya pressure yemagariro emuno nekuti munhu achisvika muno muchaanotanga kuda kugadzirisa mapepa yekuti agogona kuzoshanda saka vari kumusha havagone kuzviziva izvozvo zvakarezve chimwe chinoita kuti vana vedu vade kunetseka zvikuru kana kutadza kushumira macultures akasiyana siyana saka vanonopinda paya pekuti kwaanogara kunenge kuri kure nemadzimai ekumusha saka dzimwe nguva anobatwawo nemweya wemuno kune vanhu vemuno vanobva kure saka isisi tiri kukurudzira vana vedu kuti izvo tiri kuzviziva zvamuri kupfuura nazvo vanhu vari kumusha vanongofunga kuti vanhu vari kuamerica vakagarika stereka asi vana vedu vasikana vanopfuura nepakasiyana siyana zvikuru sei vakazosangana vachiroorana nemarudzi akasiyana siyana hondo dzavo dzakanowanda asi isusu tiri kuti rambai makabatirira pana jesu mamwe matambudziko zve evana vedu vasikana
tombokubatai ipapo mbijana Pastor Faith, tombokubatai ipapo tina Pastor Marvelous Ndlovu vafona nefoni yavo saka taida kungoti tingokurukura navo mbijana todzoka kwamuri makadii Pastor Marvelous? Hello.
Hello, amusi kureva Pastor Fortunate.
Tokugamuchira ine mio.
Kana muri muripo tinokugamuchira ende kuti tanzwa kuti ndi Pastor Marvelous. Saka ndangoti zvakanaka sazita wangu ari panhare asi kana muri muripo I am fortunate to have you.
Mazita ekuZimbabwe chaiyo. Marvelous, fortunate.
They are progressive names at least.
Tokugamuchirai Pastor pachirongwa chedu. Ingoti tiwo maminutes acho asara mashoma. Mungati taurirei nezve Women of Dominion yamakanga muri pa weekend.
Ini ndakakurudzirwa nekubatana kwemadzimai nekudzidzisana. Inini ndanga ndakabata area yokunamata yekudzidzisa vanhu kuti izvo tinoda Mwari, tinoda kushumira Mwari. Asi tinoona kuti pane zvinongotiremera zvisinganzwisisi kuti chii. Saka taishandisa shoko raMwari kujekesa kuti aiwa, pane mweya yatinorwa nayo zvinotaurwa kuna vaEfeso chapter 6. kuti tikasakunda pamwe iyo imweya mwacho inobva nokurudzi tiri vanhu vanetsika nemaitiro zvakasiyana siyana ikuno kana kuZimbabwe kwacho. Saka zvinoda kuti kana wauya muna Kristu zvii zvaungaite kuti uve nokukunda muupenyu hwechiKristu, nokuti vazhinji vedu tinowana tichishayiwa simba rokunamata nokuti tinoona sokuti shoko ramwari harina simba haripindure maquestions atinawo. Yet shoko ramwari rine zvese zvange zvataidzidzisa, asi ndaikomborerwa nevamwe kudzidziso dzake dzanga dzakawanda chose.
Ehe, muchidimbu mombopawo kune avo vakateerera kuti semadzimai zvii zvimwe zvavangadzidzewo panyaya iyo yamataura yekunamata.
Madzimai anofanirwa kudzidza kuti izvo pane ruvengo pakati pemudzimai nenyoka inova Satani, sezvakataurwa muna Genesis. Saka ruvengo urwu runotoda kuti mudzimai azive kuti paunongozvarwa uchinzi uri mwanasikana hondo yacho yatotanga. Unozororwa uchiitwa seti kwatata madzimai ese matsika nemacultures akasiyana dambudziko remadzimai rimwe chete. Dambudziko iroro rinogadziriswa mukuziva Mwari nemukutsvaga Mwari kuti waniso dzedu dzibudirire mabasa atinawo tibudirire. Wotoziva kuti shoko raMwari rinoti kudini pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pewaniso, pamusoro pekurera vana chaiko, uye nokudyidzana nemamwe marudzi.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. Hanenewo tatokomborerwa ipo pano nhasi zvamatotaura izvezvi. Nekuti hatina kukwanisa kuenda kuWomen of Dominion, asi nhasi tabva takomborerwa ipo pano pachirongwa chedu. PJ, tomboenda kuna Pastor Nqube, I think.
Aiwa, vasi Pastor.
Okay. Nhasi.
Seve kwenze waba ngumfundisi kazi.
I'm still learning, maybe it's my goal.
Yeah. Engxenye kwela kusasa uzazibona lawe. Njengomfundisi yena lo esikhuluma laye, unkosikazi Fortunate Hove Cooper. Ngangisebenza la ezeDC. Ewe ngaso mfundisi. Inkuthazo bani ilizwi lakho elokugcina ongalinika kubo mama abasemazweni abasakhulayo ukuthi lingachiya isiko lenu elakhula lalo eZimbabwe lanxa seliye emazweni?
Mina ngingathi okukhulu okuqakathekileyo ukuba kwazi uNkulunkulu. Impilo ye-diaspora i-stressful, ibis. You know, we spend a lot of time sikijima from lapala lapa back and forth. But, you know, I think the biggest thing is not to forget your God. And not to forget to pray. And not to forget to teach your kids about praying and also about going to church.
Aiwa, vane nzeve vanzwa. PJ, nguva dzedu ndodza akudyanana, saka tochingoenda muchidimbu tonzwa kuna Pastor Dengu, your final word, tozoenda kuna Pastor Hove.
Ndinokurudzira vana vari muno mudiaspora kuti tijoin neiwo paprayer line redu 303-900-3546. Ndinokuudzai kuti kudenga kuna Mwari vanopindura. Minamato inopindurwa, asi raramai hutsvene. Kunyange tiri mudiaspora, Mwari vedu vanotarisira kuti tirarame zvakanaka. Ndinovakurudzira zvakare kuti next year, Women of Dominion iri ku Washington DC. Enda ikoko kuri kuhoswana na tete vangu maipfi nai tete Posha. Ande tinoona vasikana musambosara. Endai zvakare ku Women of Faith ku Boston kuna Professor Letina Jeranyama. Mwari vakuitire zvakanaka, vanorwara vese, we declare that you are healed today in the name of Jesus. Amen.
Aiwa, pakanaka. Amen. Shiwa tonzwa kuna Pastor Cooper. Hove.
Aiwa, tinoda kurudzira madzimai zviri kutaurwa na sisisa Nqube izvo kuti izvo muno mudiaspora vana vanobatwa nezvinhu zvekuona ana pornography nekurasika kutevedzera tsika dzavasingazivi. Saka madzimai, mukasasimba kumonita nokusupervisa vana muumwari, munorasikirwa nevana.
nguva dzedu ndodzadyanda.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyanda. Nasi tinokutenda ichaizvo. Aiwa, nasi tasikwa ne vanyarikani vakawanda. Tanga tina amai Posha Kandemiri, amai Nyaradzai Gumbonzvanda, Pastor Bangani Kupe Chakanyuka, Pastor Faith Dengu, Pastor Fortunate vachangobva kutaura nesu apa, nasisi Sisa Ngube,
Professor Jeranyama wavasiya,
na Professor Letina Jeranyama. Aiwa, vese tinokutendai. Muve nezuva rakanaka. Uyezve next week PJ tanga tiri kutaura tuda kutaura nyaya yedomestic violence. Pano pachirongwa chedu, ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Ini mina practice Jeremiah, kuse Washington.